Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera gunyana 1 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondo ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoizvo ri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuChina kumusangano weForum on Africa China Cooperation. Hama neshamwari dzevaive senator wemuAmerica vaJohn McCain dzinoungana mu Washington DC dzichirangarira vaMcCain ava vakashaya nemusi wemugovera wapfuura. Ii ndiyo mimi yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuChina kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Musangano uyu wakanangana nezvekutengeserana kweChina nenyika dzemuAfrica. Pari zvino vaMnangagwa vakatarisana nenguva yakaoma kumusha sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi. Mukuzeya rwendo rwavaMnangagwa kuChina tabata muongorori wezvematengerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana. VaMbofana, munoona sei rwendo rwavaMnangagwa kuChina?
Maiteji vachoto ndinoona rwendo rwa Mnangagwa kuti kukuendawo hedu kuti varipo pane vakawanda vane nyika dzimwe dziripowo idzodzo kungonyingirirawo kuti tiitwe zvinoitwa mapatwa zvaitwa paipai tichiitwa makoloni ndozvataakuitwa iyezvi ndokuti tinoenda tinopihwa zvikwereti topihwa zvikwereti zviya asi zvikwanisi kuzvidzosa pane vamwe hakuti zvo iye zvino pane Madagascar yakapihwa kana 50 million asi vanoidzosa here handizivi
vambofana tiri kuona kuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dziri kusimudzirana kudyidzana kwadzo neChina imi muchiti izvo ukama hwacho hunenge husina kumira zvakanaka
hakuna kutombomira zvakanaka yatove koloni yekuti izvo tiri kuida tichipiwa zvanonzi togadzisei airport tinogadzisei nzira marodhi tinogadzisei zvikwereti izvi kaizvi vekunyika izvozvo vanozviziva here kuti zvikwereti
nyika dzekumavirira vambofana dziri kushushikana nemaitiro echina zvikuru makweretesero ainoita mari kunyika dzichiri kusimukira izvi zviri kupa kuti nyika chaizvo chaizvo zviri kupa kuti nyika dzicheme cheme chii dziri kufara here kana dziri kushungurudzika neukama hweAfrica neChina
handizivi zvinoitika vachoto because kana taa desperate that manje yekuti tinenge tichienda kune China kune mabusiness taibopiwa yange iri unfair asi tikaenda kune China vakatorerwa kuAfghanistan or Pakistan airport yakatorwa airport yakanzi iyi tikwereti tatora asi vainzi takubatsirai vanozviziva here vanhu vezimbabwe saka tikrive tida kuti vanhu vezimbabwe vaziva kuti rubatsirwo rwatiri kudzi tiri kupihwa zvinenge zviri zvikwereti takatadza Court of Sri Lanka yakatorwa yakaiswa maship echina akatorwa saka iye zvino tinenge ichiti tiri kubatsirwa here kana kuti tiri kungovharwa varwa kunzi tiri kukupai mari
Sema onere nyu vambofana ndokubata yamuno sema onere yemimi zvizvi ngaitwe nenyanzvi miyadze hupfumi dzemu Africa kuitira kuti hupfumi hwavo
China be ma president edu ari ku China uko ngavaite vachiziva kuti vari kuda ma equal Africa Beijing here kuti vada kuti Africa ive another colony ye Africa ngavaite kusaenda kuti tikuda kuti tapiwa mapreti tapiwa zvikwereti tapiwa zvikwereti kwazi munhu akapiwa zvikwereti ka unobva uchibva ikoko kuti ndaane mari uchipawa masutu kwai ndaane upfumi munhu iye kana akuda masutu ake iwaka unobva usita kana hembe one uri mesve saka Africa ngaivewo vanhu vanohunjere mukati.
Aiwa tinotenda vambofana mukuru wezvironga musangano reZimbabwe Network for Social Justice vachitaura vari parunhare vari mukwekwe.
Maiteji.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Amanesha maridze vaive senator wemuAmerica vaJohn McCain dzaungana nhasi muWashington Cathedral muWashington DC dzichirangarira vaMcCain avo vakashaya nemusi wemugovera wapfuura. Vaimbi vemutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush navaBarack Obama varangarira vaMcCain pamunamato waitirwa muWashington DC. VaMcCain vakakundwa navaBush musarudzo yekutsvaga achamirira bato reRepublican musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2000. Vakakundwa zvakare musarudzo yemutungamiri wenyika navaObama muna 2008. Mutumbi waMcCain wasera wakachengetedzwa muUS Capitol Rotunda muurongwa hwekurangarira mufi uhwo hwapindwa nemudzimai wavo Cindy, vana vavo vanomwe, amai vemufi avo vane makore zana nematanhatu pamwe nemazana nemazana enhengo dzeparamende. Pamusoro paobama navaBush vamwe vataura vanosanganisira Senator Lindsey Graham, vaimbovemugurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaHenry Kissinger nevamwe. Asi mutungamiri weAmerica vaDonald Trump havana kukokwa kumunamato wekurangarira vaMcCain, izvo zviri kuonekwa nevakawanda senzira yekuratidza kusafarirwa kwaitwa vaTrump nemufi. VaMcCain avo vakashaya vava nemakore makumi masere nerimwe vari kuradzikwa mangwana kuUS Naval Academy pedyo neguta reAnnapolis muMaryland. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachigara muAmerica vapromisi Sunday vanoti Zimbabwe inokwanisa kudzidza zvakawanda panyaya dzekuremekedza vanhu vanenge vaita babasa anodatisa zvisinei kuti anobva kubato ripi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaSunday pamusoro penyaya iyi.
Kushaikwa kwaSenator John McCain kushaikirwa kwaita nyika yese yeAmerica uye zvine nepasi rose nekuti John McCain ndiye watingati uya munhu angari statesman anonzwisisa mafambiro enyika uyezve aisava very partisan. Munhu aikwanisa kushanda nevamwe vake kumativi ese epolitics. Even though yakanga ari muRepublican asi aishanda nemadhemocrats as much as mashandiro aingoita nemaRepublicans. And I think one vakawanda vanoziva kuti Senator McCain akanga ari murwi wehondo yemuAmerica yavairwa kunze kunana Vietnam. Akatombobatwa, akapinzwa mushitokisi ikoko, akava musungwa wehondo. Asi adzoka kuAmerica akatora upenyu hwake akahuisa mupolitics kuti aseve nyika yake. Saka ndingangoti John McCain munhu anoremekedzeka uyezve anozikanwa nekuti nyangwe avo vakanga asingawirirani navo pane pfungwa dzakasiyana-siyana aivapa respect yakanyanya zvikuru kwazvo zvakaita kuti ava anowanga vachiremekedzwa nemapato ose emuAmerica.
Mungati imi Zimbabwe ingadzidzei pakuremekedzwa kwatiri kuona vaSenator McCain vachiitwa imo muno nevaitombova vatungamiri veAmerica vanobva kumapato akasiyana-siyana?
Zimbabwe chidzidzo chikuru chandingakwanisa kuona pane zviri kuitwa kuna McCain ndezvekuti kana kana munhu achinge ashayika ari munhu akaita sei anga achikontributa panyika yake ruremekedzo rwaanopuwa ngaruwe ruremekedzo runokosheswa nenyika kwete kuti runova partisan zvakafanana nepaheroes eka yedu kuZimbabwe yai munhu wose ashayika even a veteran of the people's rights kushayika wakada nashangirai hamufe makamuona ari paheroes eka inova heroes eka ye political party inova heroes eka yevanhu vanenge vachidiwa na president ari kutonga
avo vanga vari muongori wezvematongerwo enyika vapromise sunday vachitaura vari parunhare vari kuflorida kuno kuamerica namarvelous muhlanganya uye westudio 7 chimwe chikata chevaimbi chemublawayo chakatanga chirongwa chekubatsira vanhu gadzi vechidiki vanoita zvemitambo kuitira kuti vakwanise kuwana zvekushandisa panguva yavanotevera mutori wedu wenhau taurai shava anoti panyaya iyi
kudya kwenzeve uku kuimba kunoitwa nechikwata chenovundu chinove chikwata chevanhukadzi vashanu vanoimba musambo wenziyo dzinoimbwa pasina magitare kana zvimwe zvakadaro kuimba kwechikwata ichi kwachiitisa mbiri kunze kwenyika kusanganisira munyika dzakadai seAustria Germany neUnited States uko kwavanochienda vachinoimba mumwe wevaimbi vechikwata ichi Heather Dube anoti zvisinei kuti basa rinogona kuwanisa raramo kuita zvemitambo kusanganisira kuimba kuchiri kuta sirwa pasi nevakawanda munyika uye kuzviita kunonetsa zvikuru kunyanya kuvanasikana kana vanhukadzi Heather anoti kuziva zvimhinga mupinyi zvinosangana nevanhukadzi vechidiki mune zvemitambo kusanganisira kusabhadharwa zvakakwana ndiko kwakapa chikwata chavo shungu dzekutanga chirongwa chekuti vawanise vanasikana vechidiki vari kuita zvemitambo masanitary pads ekuti vashandise panguva yavo yekutevera
kumba vanenge vachingoti zvinhu zvengoma hazvibhadhari what and wowanikwa maita gig tadanwa kumuchato hakuna mari apa tiri kuzvimaketa handibwe growing artist hakuna mari kumba mazuva angu akwana mama anoti izvo kwati mama maenda kumuchato chitenga kamapedzi ako wanikwe hauna mapedzi apa unofanira kuenda kubasa kunoryisa so we found out kuti okay why don't we try and help and give back to the community and we start my pet banks muma youth centers all over Blawayo
chikwata chenovundu chakaparura chirongwa chepet bank kana kuti dura resanitary ware munguva pfupi yapfuura uye pachiitiko ichi vanhu vaiuya kuzoona chikwata ichi chichiimba vaigona kubhadhara nemapaketi emasanitary pads matatu pamunhu kana kuti madhora mashanu pari zvino chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vechidiki vanoita zvemitambo vari paindlov youth center mumusha unogara veruzhinji wechavalala uko kunove kwakatanga chikwata chenovundu makore matanhatu apfuura asi vanoti vanoda kuti chirongwa ichi chikure muzvare Molin Mbedzi ndichipanga mazano anoshanda akazvimirira ega munyaya dzebudiriro uye ndemumwe wevaivapo pakaparurwa chirongwa ichi muzvare Mbedzi vanoti chirongwa ichi chakanaka asi vanoona sekuti hachikwanise kunge chichienderera mberi kwenguva yakareba
point changu iri pasustainability especially nokuti mwana kana maybe anga achimbozva kuti kunoda mbugwa t-shirt yasakara ndizvi ndowacha hangu nesipo ndoiomesa ndoshandisa nhasi mandipa mapedzi next month ndodzokera zve t-shirt kana zvisiri sustainable kana uchizivawo kuti wachazogona kuramba uchizviita its okay asi ndinchiona sekuti pane zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunga zvichiitwa like ayaya avaiti mawashable pads avanoti ari hygienic ane utsanana chaizvo kana dai taita initiative yekuti ngativatsvagirei izvozvo nekuti izvozvo chinhu chavanozokwanisa kusara vachishandisa isu taenda
asi Zanele Manhenga imwe nhengo yechikwata chenovundu anoti kunyange nyaya yekudhura kwemasanitary pads ichitaurwa nezvayo nguva nenguva dambudziko iri harisati rapera nekudaro hapana panganzi nyaya iyi yakwana kutaurwa nezvayo
izvi haisi nyaya inopera as long vasikana vachibarwa nyaya yemapedzi inogara ichingotaurwa chete so kuti mapedzi vanhu vakawanda vari kuzviita vasikana vakawanda vari kubarwawo ini ndotoshuvira kuti generation yatichabara isusu ichaona mapedzi akuita free achiwanika pese isiri nyaya yekutenga kwazi anodhura
mumwe mutori wemifananidzo anoshanda akazvimirira kuda kwashe takundwa anorumbidza chirongwa chechikwata chenobuntu achiti chakakosha zvikuru. Anoti zvisinei kuti pane ruzivo rwekuti vanhukadzi vanogona kuita zvirwere kana vakashandisa zvinhu zvisina utsanana panguva yavo yekutevera, kune vanhukadzi vakawanda vachiri kuita izvi nekuda kwekushaya. Takundwa anoti hurumende inofanirwa kupindira panyaya iyi.
Tino zvikurudzira kuti vanhu dai vakauya pamwe chete vobatsira kuti vana vasingakwanisi kuti vatenge mapedzi vaone kuwaniswa mahara.
Heather anotsigirawo maonero ekuti vanhukadzi vanofanirwa kukwanisa kuwana masanitary pads pachena sezvinoitwawo makondom.
Semawanira tinoita animongoziva kuti maclinic ose, ma youth centers ose, posa paunongofamba unongowana mafree condoms. Ukapinda musupermarket unongowawanawo futi makondom anotengesiwa. Why tisingaiti the same thing nemapedzi?
Vechikwata chenobuntu vanoti vachaita zvose zvavanogona kusanganisira kushambadza nezvacho pose pavanoenda kunze kwenyika kuti chirongwa cheped bank chiwane rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rinoona nezvesarudzo muBrazil ratura mutongo wekuti vaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaLuiz da Silva havabvumidzwa kuenda musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. VaDa Silva avo vari kupika makore 12 vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita chioko muhomwe, vanga vari mumwe wevanhu vari pamberi pevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika zvisinei kuti vari mujeri pari zvino. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achiti pachirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari pachirongwa imo muno muAmerica chakakokerwa icho nehurumende yeAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chirongwa ichi chakakosha sei kumadzimai nyanya vechidiki.
Zita rangu ndinoitwa Mrs. Nancy Kwangwa. Ndiri kuno kuWashington DC on a fellowship inonzi Community Solutions. Chirongwa ichi chinoofewa neUnited States Department of State and IREX inova International Research and Exchanges Board. Muchirongwa ichi tiripo kudzidziswa about professional leadership and also kuti tikwanise kuva nemazano ekuti tingakwanisa kuvandudza nzvimbo dzatinobva nenzira dzakadii. Chirongwa ichi chakanaka pakuti unowana exposure kune zviri kuitika munyika dzakabudirira dzakatisana United States, and then unokwanisa kudzidza kuti vari kuzvifambisa sei kunoku, so that patinodzokerawo kumba tinokwanisa kunge tine mazano ekuvandudza nharaunda dzatinobva. Pamusoro pazvo, nokuti chirongwa ichi chiripo kubatanidza vechidiki kubva munyika dzakasiyana siyana, zvinoita kuti tikwanisewo kuva nemikana yekuita network nevamwe vanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana tichibatsirana tichipanana mazano.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu, zvanga zviri nyore here kuti muzosvika pazvirongwa zvakadai iko kuno kuAmerica semudzimai wechidiki?
America ndaingoizivira mumabhuku nekungonzwa kuti kune America. Ndichikura ndaingoona ndege ndichifunga kuti dzese dzinoenda America. Handaimbofunga kuti rimwe ramazuva ndichange ndiri muno muWashington DC munova mucapital. So ndichikura ndakakurira mumaruwa munzvimbo yeZaka pamuzondidya. Ndikadzidza primary school yangu paRural School. Ndikaita part of my secondary school paRural School. Taingoshuvirawo zvinhu zvakanaka, but kuti zvibudirire ndakazviudza kuti ndinofanha kushanda nesimba muzvidzidzo. So ndakabudirira muzvidzidzo zvangu zveform 4, ndikaenderera mberi ndikaenda muzvidzidzo zvangu zveform 6, ndikaenderera mberi ndikaenda muzvidzidzo zvangu zveuniversity, ndikawana basa. And then slowly chiroto chekupinda muAmerica nekuvawo somebody in society chakatanga kudevelopa. Ndikabva ndati aiwa, kuti ndibudirire ndinofanira kurama ndichingoenderera mberi nezvidzidzo ndichishanda. Ndikabva ndaenderera mberi ndikaendoita masters yangu yandakapasa nemandorokwati. I graduated with the first class and I was the best student. I got an award for graduating as the best female student in the department. So kune mamwe madzimai ndiri kuti zvinoitika, and you can do it if you work hard and if you have a focus and if you have a target that you want to reach in your life. So I would like to encourage okukurudzira vana vechidiki nemamwe madzimai akateerera, nekuti pandaita chidzidzo changu chepamusoro chemasters zvinhu zvanga zvakaoma nekuti ndaenda kubasa. Ndaiva nemwana mucheche anga nemwedzi gumi, ndaiva nemhuri yandaifanira kutarisa. So vazhinji vakati uchazvigona sei, but burikidza nekushanda nesimba nekushingirira madzimai. Musati ndinozvigona sei ndine mwana mucheche. Ndichitaura kudai panhau yekuti vamwe vanopa zvikonzero zvakasiyana siyana pakuita zvinhu, kuti ndine mwana, ndine mhuri, ndine basa, but inini kuti ndikwanise kupinda muprogramu iyi pakaitika masacrifices akawanda. Ndakasiya mwana achiri muchechi 6 months, because ndaiva nemuono wekuti kuti zvinake kuti tibudirirewo semadzimai kuti vana vavo neupenyu hwakanaka hwamangwana, I had to sacrifice certain things for me to participate in this program.
Mama akawanda sei vakanga vachitarisirwa kuti vave vari pachirongwa ichi, uyezve vangani vakanyorera kuti vapinde muchirongwa ichi?
Chirongwa ichi vakanyorera vanhu vaiva 5,300 pasiros. And chirongwa ichi chaida vanhu 92. So semudzimai ndinonzwa kufara nekukurudzirwa zvikuru kunge ndiri pakati pevanhu 92 out of 5,300 vanga vakaapplya kuti vapinde muchirongwa ichi. And ndinonzwawo futi kufara kumiririra nyika yangu muchirongwa ichi, because kubvawo kuZimbabwe ndini chete mudzimai akakwanisa kudi kupinda muchirongwa ichi mugore rino ra2018.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi riri kuitwa kana kuwanikwa nevamwe vana veZimbabwe, zvikuru vari muSouth Africa, vanonzi vari kufonerwa nevanhu vavasingazive, vanenge vachivanyebera kuti vari kuita mabhizimusi kana kutengesa goridhe nezvimwe zvakadaro mushure mekunge vavana nhamba dzavo zvisina tsarukano, izvo zvinozoita kuti vanhu ava vabirwe mari. Muhurukuru yedu Tabata mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari muSouth Africa. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mufundisi mwe.
Aiwa tinotenda zvikuru baba kandimiri nekusanganisa kwamaita nguva ino yakadai kunaka. Tenda Mwari naizvozvo.
Tinonzwa mune zvinyunyuto kana zvichemo uyewo yambiro yamungada kupa kuvana veZimbabwe. Mungatudza kuti zvii zvamuri kuchema nazvo?
Maita basa baba kandimiri nezvinyunyuto zvakati wande kumhuri yeZimbabwe yakateerera nekuti ndakazama chose kuti ndigone kutumira vanhu maWhatsApp tape andakaita nekumakereke kwatinonyengetera ipa vanhu message andinayo. Meseji yandinayo kuvana veZimbabwe vakateerera inhauyi yematsotsi atinawo mukati mecommunity atinogara kana kuti mukati memadande mutano matinenge tichisangana. Mune matsotsi akawanda chose anotora nhamba dzevanhu achifonera vanhu achiti apiwa nhamba dzedu nevanhu vane gold ravanaro kana kuti diamond rauya naro. Ndizvo zvimwe zvoda kuzivisanisa zvizvozvo.
Vanhu ava vanenge vavana kupi nhamba dzenyu mufundisi mwe?
Kana niwo ndakatora nguva yakareba ndichitsvagisisa kuti kosei vanhu ava vachitifonera. Ndakatora nguva nosofa ndakafonerwa kunosvika kana. Asi nenyekuti kunyengetera kwandakaita ndinoda kuzvaa kuti vanotsvaga asi vanowana sei nhamba. Asi nenyaya dzaJehovha Mwari ndobva ndagona kuziva kuti nhamba dzedu vanodziwana pamadande mutande akafa dande mutande irori nekumaWhatsApp group kunyanyanya ukoko ndokwanonga vachifona. Saka zvinhu zvezvino zvatova nenguva yakawanda pano nekuti pandakaziisa vanhu vakawanda. Vanhu vakawanda vakati mufundisi unesu takasana naye yakadai naye taingonyara chingonyara vakawanda vachidiwo mari. Saka ndakaona zvakakodzera kuti ndigone kuzivisa vana vamwari kuti vachenjere mbavha dzakaita sedzidzi nekuti zvoda kuti hatisi vanhu vose vanoti ishe ishe kana kuti vangagona kuvapa mudzi mumwe chete asi vamwana vachitsvaga zvavanotsvaga kuti vagone kubira vanhu mari.
Saka pane vatovabirwa here vamakanzwawo imi mukuferefeta kwamakaita?
Vakabirwa vakawandisa vakatowandisa vakawandisa nekuti pandakataura patipa nokawanda kuti ndakatofonerwa kuti umwe akabirwa 30,000 nesofone vakatowandisa ndikagonovapedza nekuti vakawandisa vanhu vacho vakasangana dambudziko vachitorwa mari nenyaya yekuti vanhu kumusha tine problem tiri vanhu vaivada kutsvaga kupfuma nenyaya yekuti kana munhu achikufona kuti ndapiwa namba dzako kuti nehama yako unofunga kuti munhu ari kureva chokwadi. Kana chingaita saizvozvo obva ati uya kukatisangane vanhu vakawanda ndokwavanoenda uko asi vasvika vaenda ukoko vanosvika obva kutirwa mari yacho nefoni apa unonga wakwereta mari kaunonga watsvaga murungu anoda kutenga zvobva kupa mari kubva waenda ukoko asinga waenda ukoko obva wasvika watirwa mari. Saka zvinhu zviri kuitwa nevana komana vekuZimbabwe vanotora nhamba dzedu nenzira yakasiyana siyana pavanotsiwa. Saka zvimwe zvinhu zviri kuitika vanhu vakawandisa zvokuti kana ndauyi makaiferefeta kana mukainyora munotoona vanhu vakawanda chiri padande mutandiro renyu vachitokuudza kuti takafonerwawo 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 takafonerwawo. Saka zvinhu zviri kuitika izvozvo.
Dziri kumhangarwa here nyaya idzi kumapurisa?
Seini zvangu se maitira zvakaita ndakarwadziwa mwoyo semunhu wamwari ndatino regai ndigone kuzivisa vanhu vekweri kutanga netepi rekodi yandakaita paWhatsApp ndikapa vanhu vakawanda kuti vanhu vaitenderedze ndikanyora pawo pangu zvikaita zvakasiyana siyana. Asi kuti pachokwadi vanhu havasati vagona kuzivisa nenyaya yekuti kana vachinge varobwa uri one vanhu vakawanda vanonyara kuti ndozoti kudii ndozoti kudii. Asi kana vachinge vanzwa vanhu vanogona kuchenjera vakaziva kuti aiwa itori nhau yakanaka regai nesuwo tiite zvakafana nezvizvi. Saka zvimwe zviri kuitika izvozvo baba.
Saka imi shoko ripi ramungasiyira vana veZimbabwe rekuvayambira pamwe chetewo naivo vari kuita izvozvi zvii zvamungavataurirawo?
Shoko rinoda kusiyira vana veZimbabwe kunyanyanya vakateerera ndirokuti tiri kushanda muri kusenza muri kutsvaga mari yenyu muri kuzviraramira. Musateerera vanhu vanokufonerai vachiti vanotengesa diamond kana ngoda kana iguruva kana godhi yacho vamusingazivi tinoti vanhu vakawanda varoda kupfuma da mari nenzira yasina kumira zvakanaka. Musava makateerera vanhu vakaita sei nekuti mangwana munopinda mudambudziko hombe nekuti hakuna zvakaita sevanhu vakatovarutocreata ndakafanana nevanogara muPretoria nasoshanguwe. Ndida kuti zvekune mbavha idzodzo imi mbavha hazvina kunaka zvamunoita nekuti chini chakaipa kubira umwe munhu mari inhau yakaipa. Bvai mutsika yakadaro itsika inoita kuti mufe nenzira yakaipa. Ndiyawo mashoko andoda kusiyira vanhu veZimbabwe chidai Mwarudenga akavaitira zvakanaka hatingi vachafara vachateerera nekuti vakawanda vati mudambudziko vafana iroro mutsikuende iyoyi.
Aiwa tinotenda zvikuru mufundisi mwe.
Aiwa ndinofara nekutenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatende muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Nacho chirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite yedu inoti www.voashow.com www.voaswahili.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 1 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-PDP lithi lihlolisisa udaba lokuphatha lokuziphatha kuka Councilor Arnold Batirayi owakhethwa ukuthi amele uward 24 kobulawayo engaphansi komanyano MDC Alliance ngemva kokuthi afunge ngesishona kulokuthi akhulume ngesiNgisi.
Indawo ngendawo ilosiko lwayo. Xa sithi bulawayo isigodlo senkosi uLobhengula. Kulendlela izinto okumele zivanjwe ngayo. Kaqali ngoPatirayi ukuthi abe ngukansela olithona ke okobulawayo. Baningi kade silabo, baningi lokho esilabo. Kodwa ke abaze bakwenze khona okwakwenzileyo.
Ilunga ledale leCongress yeMelika uKaren Bass wayengomunye wabantu ababeseZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho ngenyanga kaNtulikazi lonyaka. Uthi kumele umnumzana Nelson Chamisa emukele impumela yokhetho olusanda kwenziwa aqalise ukulungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023.
Sinike sayekele izinto zokuzitshintshela njalo uCongress uMandla asumele abakwazi ukuthi asiqalisanga namuhla ukungena kukhetho silokhu esiqala ngokuntshontshelwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ulubhekise kwele China lapho anxuswe ngomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Xi Jinping emhlanganweni ocubungula ubudlelwano beChina lamazwe akuzwekazi leAfrika owe-7th Forum on China-Africa Cooperation Summit. Umongameli Mnangagwa ukhatshiwe ngumkakhe unkosikazi Auxilia onxuswe ngumka Jinping usikhwicamfundo Peng Liyuan emhlanganweni wokucubungula indlela zokuvikela umkhuhlane wengculaza owe-AIDS. Abanye abakhaphe umongameli Mnangagwa ngabaphathi ntambo bakahulumende, njalo omunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga nguye osala ephethe intambo zombuso. Umhlangano lo ukhangelelwe ukucubungula indlela zokuthuthukisa ezemfundo, ezempilakahle, ezokuthengiselana kanye lezokulondolozwa kwezemvelo. Iningi eMelika eligoqela owayengumongameli umnumzana Barack Obama kanye lendodakazi kamuyi umnumzana John McCain, uMeghan McCain liqhubeke limncoma uMurphy owayekubandla lama-Republicans yena ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokugula umkhuhlane wemvukuzane yengqondo. UMcCain obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lanye i-81 ubesaziwa ngokuba lemicabango ezimeleyo kanye lokukhuthaza umbuso okhululekileyo. Ukhangelelwe ukungcwatshwa kusasa emathuneni e-US Naval Academy e-Annapolis. Asizweni amazwi kamnumzana Obama ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sikaMcCain e-Washington National Cathedral khonapha e-Washington DC.
President Bush and I are among the fortunate few who competed against John at the highest levels of politics. He made us better presidents, just as he made the Senate better, just as he made this country better. So for someone like John to ask you while he's still alive,
wakuyimi lo wayengumongameli umnumzana George Bush esaba nenhlanhla yokuthi sincintisane lo muphi uSenator John McCain kwezombusazwe. wasenza saba ngabakhokheli abalochonzi, wenza idala lephalamende laba ngcono, wenza laleli lizwe leMelika laba ngcono. Ngalokhu ukuthi akucele esaphila ukuthi ukhulume emngcwabeni wakhe esetshonile. Inhlonipho enkulu. Wathi engicela ekuqaleni kwawonalo umnyaka ukuthi ngizokhuluma engatshona, ngafikelwa yikudana okukhulu, ngaphinda ngafikelwa yikumangala. Kodwa ngabona ukuthi yiso vele isimo sakhe esokwenza okungakhangelelwanga ngabaningi sezenzela okwakhe.
It also showed John's disdain for self-pity. He had been to hell and back.
Lapho ke lizwe umnumzana Barack Obama wayengumongameli weMelika ikhuluma enkonzweni yesikhumbuzo iMemorial Service kamufi uSenator John McCain weMelika eWashington National Cathedral khonapha eWashington DC. Ukusenjalo ibandla lePeople's Democratic Party elikumanyano MDC Alliance lithi lihlolisisa udaba lokuziphatha kukaCounselor Arnold Patirai owakhethwa ukuthi amele Ward 24 kobulawayo engaphansi komanyano MDC Alliance ngemva kokuthi afunge ngesishona kulokuthi akhulume ngolimi lwesilungu. Lokhu kwenzakala izolo kugcotshwa amakhansela amatsha kobulawayo lapho okuqhamuke khona ingxabangxoza iningi ebelizofakaza ukugcotshwa kwamakhansela lithukuthele ngokwenziwe ngukhansela Patirai lacitshe lamtshaya. Ukhansela lo ubikwa ubeseliwe kulumbuthano njalo ebukeka ephandliwe. Yena utshele abantu ukuthi ulelungelo lokuthi afunge ngolimi lukanina. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ngalolu daba.
Nxa ukhethe ukuthi ungene ku-public office, kutsho ukuthi amalungelo akho amaningi usuwasarenda ku-public okhethe ukuthi uyimele. Yikho njengokhansela kuyaba kumele ukuthi ayenze intando yabantu abameleyo abantu bakobulawayo. Yikho ke bekungela sizathu sokuthi ke angafungi ngesilungu njengoba bonke ama-councillors bafunge ngesilungu. Kumele ukuthi la afunge ngesilungu. Then nxa sokubuya okunye kokuthi ebedakiwe kokuthi uthethisa abantu kokuthi ubuye late. Lokho ke njengebandla le-People's Democratic Party siyakukhangelisisa sithi namsekeli kamongameli wethu ke u-Honorable Gqagqaphulu ke kube nguye ke ozacubungula akhangele leyo ndaba. Azaphuma lakho ke uza kusa kuma alliance partners ethu ke umongameli we alliance ke umnumzana uChamisa bese kubonakala ke ukuthi kuthathwe manyathelo bani ngoba ke nga umela abantu lo baba akuprovoka lo baba bangayenzani kakumelanga ulwe labo kakumelanga ubathethise kumele uzithulele nje kawuluzi lutho sizazama ukuthi ke sithathe amanyathelo kwaqondileyo njengebandla.
Nxa libhekane le ndaba ezinje kwande ukuthi kuthathwe nyathelo bani?
Angifuni ukupreempta ke bese ngisithi kuzathatha liphi inyathelo. Umuntu angakhuzwa, okwesibili umuntu angasuspendwa, okwesithathu umuntu angaxotshwa. Kodwa ke asifuni ukuthi siphathele ke labo ke abazacubungula leyo indaba amandla bese sithi thina u-Arnold Patirai uzayenziwa lokhu lalokhu hatshi. Sizayekela ke basebenze umsebenzi wabo bayewuthutsha ke. Okuzaphuma ke sizakwamukela kunjalo njengebandla ke bese sitshela partners ethu ukuthi kambe ke sicubungulela oludaba saphuma lalokhu sesikumise ngendlela yenhle.
Usithi ngabe laye ufunge ngesilungu njengabanye njalo siyezwa ukuthi kulokufuthelana ecouncil ngodaba lwamashona lamaNdebele, kuyini okwenzakala lapho?
Okokuqala silibandla ke le-MDC Alliance sithi thina kasikhethi mhlobo womuntu, kasikhethi mbala womuntu, sithi wonke umuntu uyafanana. Yindlela esine ngayo, asilashona, asilaNdebele, asilakhalanga, asilaTonga, asilaVenda, asilaMsuthu, asilaMlungu, asilamuntu omnyama, bonke abantu bayafanana. Okwesibili bese sithi thina indawo ngendawo ilosiko lwayo. Xa sikhangela ke ubulawayo, ubulawayo ulosiko lwakhe ubulawayo. Xa sithi ubulawayo yisigodlo senkosi uLobhengula, kulendlela izinto okumele zibanjwe ngayo. Kaqali ngopatirayi ukuthi abe ngukhansela olitshona ke okobulawayo. Baningi kade silabo, baningi lokho esilabo. Kodwa ke abakaze bakwenze khonokho akwenzileyo, babefungeke ngesilungu. Ibona ingane ngayo befungeke ngesilungu, akulanto ebizahlupha kudaba lwakhe. Lokobulawayo kuma-chambers eqinisweni kabo khangelele ukuthi umuntu akhulume ngolimi lwakhona lapha kobulawayo ngolimi lwesikhosini kumba akhulume isilungu xa kuwukuthi isiNdebele siyamehlula. Ngibonani yinto nje ezondise abantu bakobulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti kobulawayo. Sikhulumelaye ekhona le kobulawayo. Ilunga ledale le-Congress yeMelika uKaren Bass wayengomunye wabantu ababeze eZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho ngenyanga kaNtulikazi lonyaka uthi kumele umnumzana Nelson Chamisa emukele impumela yokhetho olusanda kwenziwa aqalise ukulungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023. UBass wayekuqula labahlolisisa ukhetho bekunhlanganiso ye-National Democratic Institute le-International Republican Institute uthi ukhetho oludluleyo lwaqhutshwa ngendlela eqondileyo kodwa laseluphazanyiswa ikubulawa kwabantu abayisithupha eHarare libutho mhla ka-1 ngenyanga yenaleyo. Uthi akukhanyi kahle okwenzakala kwele Zimbabwe ngoba kulabantu abaningi kakhulu abasola ukukhethwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa lokwethulwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court owathi uMnangagwa wanqoba ngemfanelo kukhetho lukamongameli. Ake sizwe uBass exoxa ngodaba lolu kanye lokungenziwa lilizwe leMelika elafakela abalandeli bebandla lezanu PF izijeziso zenotho lisola ukwephulwa kwelungelo likaZulu ngokhulumende.
I mean, I think that's a very difficult thing. The courts have ruled that is the process, and so to not recognize him as president, I don't know what that means. He is the president. And so I am hoping that they will respond in a peaceful manner and that they will be the peaceful opposition. They did win seats in parliament. They are in parliament. They are a part of the government.
Ngibona engani kumele konke abakwenzayo bakwenze ngokuthula. Khangela ubone lokhu okwenzakala eMelika. Kangimthandi umongameli wakwele Melika. Saba lokhetho olwalungaqedakali lapha eMelika. Abantu abaningi babesithi umongameli kakhethwanga ngemfanelo. Kodwa loba kunjalo nguye umongameli weMelika. Ngingatshona ilanga lonke ngisithi kangimthandi ukuthi abe ngumongameli wakwele Melika. Kodwa ngililunga ledale le-Congress. Elisebenza liyingxenye kahulumende njalo yena ungumongameli. Ngilethemba lokuthi siza kuguqula konke lokhu ngomnyaka ka-2020 kumbe kungakafiki umnyaka lowo.
So my advice would be for him to continue to participate as a member of parliament, to expand and organize his base, and to run for the presidency again in the next election.
Engimcebisa khona uChamisa ukuthi kumele aqhubekele phambili esebenza lalabo abakudalele eParliamente, aqhubekele phambili eqoqa abantu bakhe ukuthi balungiselele ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Well, whether or not we remove sanctions and whether or not we move forward in our relations, it's going to be how the government responds. So I do want Chamisa to be the loyal opposition, but I don't want to see the government commit human rights abuses. And I don't want to see them arrest, incarcerate, and attack the opposition.
Ukuthi siyazesula kumbe hathi izithezo zenoto, kuya ngokuthi uhulumende uza kwenzani. Engifisa ukubona ukuthi uChamisa aphikise ngendlela eyiyo. Engingafisi ukubona ukuthi uhulumende ephule ilungelo likaZulu. Angifisi ukubona uhulumende ebopha abantu mahlayana nje njalo esephula ilungelo likaZulu. Amacelo wonke kumele enze ukuthi kube lokuthula elizweni leZimbabwe. Nxa kulokuthula elizweni, uhulumende weMelika usezabona ukuthi udlelana njani lohulumende weZimbabwe.
UKaren Bass lilunga ledale le-Congress yakwele Melika ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseCalifornia. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lonkosazana Tabitha Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
UCongresswoman Bass lo ulelungelo lakhe lokukhuluma eyakhe intando ayabe ebona ukuthi iright. Thina njengebandla le-MDC alayekekhokhelwa ngubaba uchamisa sithi khona saba lobufakazi obumangalisayo obokuthi ine umhlaba wonke jikelele wasalubamba inkamazi ukuthi kanti i-judgment yaphuma ngendlela ephume ngayo khona kufaka ufakazi obunjalo. So thina njengebandla le-MDC singeke sayekela izanilokhu isitshontshela njalo u-congresswoman Basumela abakwazi ukuthi asiqhalisanga namuhla ukungena kukhetho silokhu esikhala ngokuntshontshelwa. Lo mnyaka ube ngumnyaka wokuqala ukuthi sitshengise umhlaba wonke jikelele lezana indlela abantshontsha ngayo.
Ye uthi khona-ke kumele liqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo likhohlwe ngalokhu ngoba yikho bakwenzayo labo lapha kwele Melika kuze kungene umongameli Donald Trump. Ubuthatha njani khonokho?
Liqiniso leli kuye. Umongameli Trump kazange arige ama-elections. Kwaba nokukhonona okuthize esengenile. Kwacukacuka inombolo, kwavunyelwana ukuthi inombolo ziyakhombisa ukuthi uTrump umile. Kanti manje thina akasitheli i-congresswoman Bass lo ukuthi okokuqala iziki yasinike ezinye inombolo ezokuthi ukhetho luhambe njani. Yaphinde okwesibili yasinika inombolo futhi ukuthi ukhetho luhambe njani. Yaphinde okwesithathu kambe kudinga nyanga yiphi ukuthi abantu babone ukuthi ukhetho lolutshontshe.
Lizabe lilokhu liphikisa kufike kanganani ukuthi lilokhu sithi uMnangagwa kawinanga ngemfanelo?
Sile mnyaka eyi-19 silokhu siphikisa ukhetho olwenziwa yiZANU-PF. Sizazilokhu siphikisa size sithole izibuzo ngoba sesidiniwe ukuthi abantu abalihlekanyana yibo abatshontshe umnotho welizwe bakhomba ngowaphakathi. Thina sizalani zaseZimbabwe sisidlimbuya ngoluthi.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo obambe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikaChris Kande we-Studio 7.
Lingali tshona njani, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Albert Zwelibanzi Gumede, induna yakwaMthwakazi ehlala eSouth Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hawu, ngiyabonga kakhulu. Wakuthi uthephethwa uyaphila kodwa?
Hayi, nasiyaphila.
Hayi, lami ngiyaphila.
Ye, ungasitshela ukuthi ngawaphamazwi olawo?
Bengifisa ukuthi ngabe abantu bakithi sonke siyakubona lokho okungakwenzakala kwelakithi njengoba izwe liyazamazama. Abantu njalo bakhunjuzwa ukuthi impilo yanamhlanje yinhle, kodwa bengifisa ukuthi sibe khona isikhathi siphane, isikhathi sokuthi sihlangane sikhulumisane sonke sijikelele abantu bamathebelelende.
Kukhulunyiswana ngendaba ezinjani ba?
Sikhulumisana ngendaba yezwe lakithi ukuthi limi njani, liyaphi, kwenzekani. Yilowo mongo esifuna ukuthi siwazi kuhle njengoba lathi babona ukuthi laba bantu ba vota bakhuluma ngeHarare leZimbabwe. Thina izwe lakithi akukhulunywa ngalo, abantu bakithi akukhulunywa ngabo. Labantu nje bakamthokazi kodwa sikaze size nje umuntu owakhona ngale eHarare ekhuluma ngokuthi kulabantu abangukuthiwa ngabakwamthokazi, kakulalo uba umuntu oyewalo okhuluma ngalo. Manje siyafisa ukuthi abantu bakithi babuye sihlangane labadala bonke abaphelile sihlaziyelwe la.
Ye, kodwa ungasitshela ukuthi kungakuhamba njani khona komthwakazi lapho siyabona ibandla leZANU PF linqobile kakhulu ikakhulu esigabeni seMatabeleland South. Kungakuhamba njani?
Asingake sidalule kangako lokho ngoba phela kuqondana labo bona abezanu khona emashonaleni. Yibo abakwaziyo kodwa thina ngokwazi kwethu ngembali esinayo siyazi ukuthi ayikho into ebihamba kahle ngokunqoba kwabo. Kukhona abakusebenzisayo khona ungayikhona ukulokuloya but kuyikuhlakanipha kwengqondo zabo ukuthi bahlale besembusweni. Njengoba namanje siyezwa kahle ukuthi baba asafuni muntu ongaphansi kuka-55 ongaba ngupresident. Kanti abantu akumgomo wabo lo asomthetho wabo lo abantu bekufanele ukuthi makutshintsha lowo mthetho kunikwa abantu basebetshintsha ukuthi kufuneka ukuthi upresident aqale ukukhankasela esele sikhathi esingaka. Manje ke bakhona abantu njengakithi emthwakazi komthwakazi abantu abafuna umuntu omncane babakwaziyo ukuthi uzabasebenzela abangavaleleki abasebevalelwa yilo mthetho asebewufakile. Kodwa ke kithi eMatabeleland abantu babulawa yindlala balambile akulamsebenzi selokhu kwagcina nje kuliwe babulawa ngegugrawundi akaze kube nomuntu walo obuya azokhuluma ngabo. Yilokho konke esifuna ukuthi sikhulume ngakho mntana nkosi ukuthi hayi bakwethu siyacabanga ukuthi kufanele sizivikile manje ngoba siyakubona lukhulu oluzayo.
Manje ubona ungani kungahlanganwa ngaphi njalo nini?
Cha uDisemba nje uyeza kukhona abagqugquzelayo njengamanje ngiyezwa kancane babuyele bangifonele lapho ukuthi ngoDisemba abantu njengoba besemakhaya sihlangane khona emakhaya sihlangane koBulawayo bazawakhipha la ma-date sizawakhipha la ma-date sikwazi ukuthi sihlangana nini sikwazi ukuxoxa ngale ndaba.
Kahle kahle ngubani oxoxa lo mbuthano njalo ukhona yini ozabe ewukhokhela?
Mina ngomunye wabenzabe ngikhona bakhona abafowethu nje bakhona lapha labadala nje yibo abaqondana leBulawayo abadala nje abasizalayo bakhona bambalwa lakuthi sikhulume nabo babe khona labo ngaleyo ndlela labo bona abanye abakhokhela abalamanye amaqembu abekhona siyabacela ukuthi babe khona ngoba bayipart of uMatabeleland abakamthwakazi so adinga wonke umuntu nje ongamthwakazi olengqondo singahlanganisa ingqondo ibenye sikwazi ukuthi sikhuluma ngayo.
Ngamafitshane uthi nxa umhlangano lo uzenziwa abantu bakhetheni bayenzeni bakhulumeni ungasitshela nje indikimba yomhlangano lo?
Indikimba ukuthi yikho lokho ukuthi sihlale sazi ukuthi impilo yethu yakhelwe ngathi sizayithola njani imisebenzi sizakwenza kanjani ukuthi size siphile kahle ngaphandle kokuthi siphathwe kabuhlungu isandla leso besivele sisiphethe ekuqaleni okungathi yiso esibuyayo manje but inkulumo esifukhuluma ngayo ukuthi ilizwe lakithi singalakhela kanjani singakhana kanjani ukuze sikwazi ukuphila ngoba manje siyakubona ukuthi bonke laba abasikhokhela basifake ehlathini besifake ehlathini nje siyakubona ukuthi kusazochitheka igazi eliningi ngendlela okwenzeka ngakho kusho ukuthi akula muntu ozasukuma khulume umuntu lomunye uzabuye abulawe loba athini ileyo nto esayifundayo esiyibona yinto abasibonise yona ngelanga bevota beqeda ukuvota ukuthi kwasho abantu abawu-6 or more than 6 loba singakwazi kodwa akekho umuntu otshoyo ukuthi abantu babulawelani ngamasosha kudingakala ukuthi amasosha athini bathi bona iqale likhona ukuthi kusazodingwa abantu abazayilandelela leyo ndaba.
Bezwakala isikhathi sesingasavumi. Sibongile kakhulu mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Albert Zwelibanzi Gumede, induna yakwamthwakazi ehlala eSouth Africa.
Sibonge uChris Gandhi weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Siyanamukela kweziphathelane labesifazane. Namhla sixoxa lo nkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party njalo eyisiphathamandla somanyano weZimbabwe Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright, my dear.
Siyabona ukuthi usegcotshiwe uMongameli Emmerson Mnangagwa njalo uthi uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe. Ngesikhathi sibona abesifazana, abantwana, leningi lezizalwane zeZimbabwe zisehluleka ukuziphilisa ngomomo okhona. Ubona kulobu belo yini phambili?
Lapha mina angisoze ngibe ngisithi ngingaba lethemba lokuthi baza kwenza lokhu lalokhuyana ngoba ngingakwazi. Njengomuntu owayele program la yakhe laye esasigijima ngayo, sesimelele ukubona antsho vele nxa abantu seliqedile i-contest ongenileyo sabe sesikhangelele ukuthi alungise ilizwe njengobana wathembisa ungakhangela intengo yezinto emasipolo isikhweli lokumangalisayo imali le ethengiswa emsikeni omnyama abathi exchange lo alapha esaradini sokukhweli lokumangalisayo so okwamanje vele bakhangelane nentaba enkulu ukuthi bayigqame akuseyikho lokuyana siqalisa ukukhankasa sisakhuluma ngokuthi sizathi sizathi kodwa kathesi sokukhangelane sesibhekane le nkinga emangalisayo things are hard now intengo yezinto isikhwelile
abantu baphila njani ngomomo olukhoni kangaka
engikubonayo ukuthi sibili kunzima ukuphila lokuphilisa imuli kunzima kakhulu ngoba akukavuleki lapho kusebenza khona abantu mina njengami ngingakhuluma ngikhangelane lalapha engihlala khona eGweru abathengisayo emgwaqweni kathesi kusukusela mhlana weMonday last week bakhitshiwe emgwaqweni bagijinyiswa angazi ukuthi khona kathesi kunjenje imuli zabo ziphila kanjani so mbona ukuthi khona impilo izima kakhulu abeza impilo zabantu zinzima kakhulu and sokuhamba kusiba more and more ukuba nzima kathesi sesikhangelane ngokuvula kwezikolo God knows ukuthi abazali baza kuphatha njani and izinto zakhona ama uniform izicathulo konke okufunakala esikolo kwabe kudura ukudla kwakhona lakho sokuyinkinga so mina umbono wami ngokuthi hayi sokufuna sibili amadoda la makhosikazi azimiseleyo ukuthi bazasebenza gadalala nsuku zonke kungela kuphumula kungela futhi ukungana ukuchitha kumele basebenze openly in a transparent manner bebone ukuthi bangalungisa njani sikhangelele
ngokubona kwakho ubudlelwane leZimbabwe lilawo lamanye amazwe singathi bengabuya yini ukuzosungula ama-business laba ama-foreign investors uhulumende azama ukubahuga yini ngoba siyabona ukuthi lokhu lakho ungathatha isikhathi ukuze kukhanye umthelela
ama-foreign investors ikuthi unfortunately mina ngumuntu ovelela kubandla le-labor and thina umqhuba wethu vele ukukhuliswa kwethu in the labor movement asithembi kangako i-foreign direct investment sithemba i-political environment eza kwenza ukuthi noma ama-investors wona alapha eZimbabwe asebenze kule thuba lokuthi kube lani lokuthi ibhizinisi iyahamba kulabantu laba babale imisebenzi
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Lucia Matibenga umkhokheli webandla le People's Democratic Party njalo eyisiphathamandla somanyano weZimbabwe People's Rainbow Coalition okhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington ngani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla le-PDP elikumanyano MDC Alliance lithi lihlolisisa udaba lokuziphatha kwa-Councillor Arnold Fatirai owakhethwa ukuthi amele ward 24 kobulawayo ngokungemva kokuthi afunge ngesishona kulokuthi akhulume ngesingisi ilunga ledale ye-Congress ye-America u-Karen Bass uthi umnumzana Nelson Chamisa akemukele ukunqotshwa Olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.